vanorwari rwane vanorwara pachipatara cheparire nyatwa vaudza Studio 7 kuti vanoshamiswa nekuunganidza vanhu kwaitwa nehurumende munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika kuchiitwa mabiko asi varwere vachinunga svosve nemuromo muchipatara. Amai Shupikai Gachitawa vane mwana akatyoka gumba remuchipatara cheparire nyatwa. Amai Gachitawa vanoti mwana wavo haasi kupiwa mapiritsi kana kugeswa nekuiswa mabhandeji matsva nekuda kwekushayikwa kwana mukoti. Amai Gachitawa vati dai hurumende yanzwawo kuchema kwevanhu vayo yagadzirisa kuti ana mukoti vadzokere kubasa.
Ndine mwana wangu mukomana akaita accident nekombi akatyoka gumba da kuiswa simbi. Asi kubva pakatangawo manesi kuita strike yavo hapana kana rubatsiro ruri kupiwa vana vedu kana mushonga. Ana chiremba varimo asi ana manesi hapana vekuti vakwanise kubatsira vana vedu vagere muzvipataro. Vakangogara zvekuti mapiritsi mishonga hapana kudreswa pavaka kuti vaone kudreswa zvironda zvavainazvo hapana. Zvekuti chishuwo chedu tiri kutoti dai hurumende yazvitarisa yagona kutibatsirawo kuti ana mukoti vagone kudzokera pabasa vana vedu vabatsirwe. Muri kufiwa muzvipatara umu, vanhu vatiri kuona vari kufa vakawandisa zvakanyanyisa zvekuti zviri kutotirwadza zvekuti isusu vamwe hatina mari. Mari dzacho dzavari kuda kuti tiendese kuna na West End kuna na Avenues vamwe hatina.
VaInnocent Mazise vanga vachibva mukuona murwere wavo vashora hurumende nekutora danho rekudzinga vana mukoti vari kuramwa mabasa. VaMazise vati hurumende inofanirwa kutarisisa zvichemo zvaana mukoti kwete kutonga nedemo.
Ndinoshuvira kuti hurumende dai yagadzisa nhau yemanesi isaite hondo yekuti varambire basa asi zvido zvavo zvavada kuti zviitwe zvigadziriswe. Tisaite hondo yepfuti iri nani nekuti unotombowana nguva yekutiza kuvarwere vanoitwa sei. Ndozvatiri kuchemera bedzi kuti varwere ngavadzokere vanhu manesi ngavadzokere pabasa ngavagadzirise nyika yavo nekuti mwana atadza ari mumba akatadza ari mumba anogadziswa nababa vari mumba. Zvino kana vari kutotora demo achitotema mwana achona ari mumba zvinorinakidza.
Mumwe murume asina kudaudo mwanezita audza Studio 7 kuti mumawadha musisina kushambidzika sezvo pasina vanogesa varwere kana kubvisa vanozviitira. Atiwo varwere vari kurasikirwa neupenyu nekuda kwokushayiwa vapi vemapiritsi nemishonga nevabatsiri.
Mapatients haasi kuatendwa, there are no nurses. Sanga hamuna kunatsoshambidzika muchipatara medu. Ana mukoti vedu havamo. Tototya kuti pamwe vanhu vakawanda sezvo pasina vanhu vari kuvabatsira vatogona kurasikirwa nevanhu vakati taichitongokumbirawo kuti dai zvaigona maybe vanoona nezvazvo vabatsira manesi adzoka onjuti.
Vamwe amai vada kuzivikanwa nekuti amai gumbo vati vave kutoronga zvekubvisa murwere wavo muchipatara uyo wavanoti kubva musi wemuvhura haasi kupiwa mishonga nemapiritsi kuti vanomupepera kumba.
Dambudziko riripo nderekuti vanhu varwere havasi kudi havachapiwa mapiritsi nekuti ana mukoti manesi acho hapasina havasi kuya plus ana chiremba hongu vari kutarisa varwere asi kuti murwere wayazomwa mapiritsi wangu akaguma mande kumwa chi mapiritsi kusvika nanhasi hasati haasi kumwa mapiritsi haasi kubayiwa zvese izvozvo. Saka nhasi ndandatokumbira kuti ndomboenda naye kupi kumba semunhu asiri kumwa chi mapiritsi.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights vaEvans Mastara vati zvaitwa nehurumende zvekudzinga vana mukoti zvinoshoresa sezvo vanotambura nedanho ratorwa iri vari varwere.
Danho ratorwa nehurumende yedu yekuumisa manesi mabasa idanho ratisingatsigiri nekuda kwekuti mukupera kwezuva varwere nevamwe vakunetsekana ndo vanowana vachipinda mumatambudziko nekuda kwekudzingwa mabasa uku. Isu zvatinoona sekuti zvingadai zvave nani ndezvekuti manesi nehurumende vagare pasi vaone kuti pavasiri kuwirirana ndepapi vaone kuti vangabatsirana sei kuti manesi akwanise kudzokera kubasa. Zvekudzingana nekuchichidzirana hazvina kwazvinotisvitsa sezvo zvichingokanganisa mapeshe.
Mugwaro ravanyorera nhengo dzavo, sangano reZimbabwe Nurses Association rati vasavhundutsirwa nematanha ari kutorwa nehurumende. Gwaro iri ratiwo kuramwa mabasa kuri kuenderera mberi. Nezuro mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Guveya Chiwenga vakanyora gwaro vachidzinga vanamukoti vese vari kuramwa mabasa. Pane vanamukoti vanodarika zviuru gumi nezvitanhatu vari kuramwa mabasa muzvipatara zvehurumende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.